Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechina gunyana 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro.
Ndakafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zviri kuita neZimbabwe. Dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire.
Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzama pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokera kumusha nhasi mushure mekutaura nezuro kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. Rechoto weStudio 7 abata mutori wedu wenhau ari muNew York, Blessing Zulu, kuti tinzwe zviri kuitika.
Utungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rinoona nezvemari, zvinafundo Mutuli Ncube, governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vasimuka nhasi mangwanani nguva dzekuNew York vachidzokera ivo kuZimbabwe mushure mekupeta misangano yavo yavanga vachiita kuno kuNew York muzinda weUnited Nations nemimwe misangano yavanga vachiitawo kumucheto wemusangano mukuru iwoyo.
Blessing, ngatiudze kuti izvo zvinhu zvakafamba sei wanga uchiedza kuda kutaura navamunangagwa kubva musi wesvondo kusvika nhasi.
Chokwadi, tanga taisa chikumbiro ichocho kuti tikwanise kunge tichitaura navamunangagwa, nekuti mukatarisa nyangwe pamapeji edu emaFacebook vakawanda vanga vachibvunza kuti sei musiri kutaura navo. Takaedza kuti titaure navo asi hatina kukwanisa. Mutauriri wavo vaGeorge Sharamba vanga vachiti vamunangagwa vanga vakapatikana, saka takaedza nepose patinogona kuti tiwane kana maminitsi mashoma navo, asi haiwa zvinenge zvakakona ng'anga murapwa achida.
Unonzwa sei kuti vamunangagwa havana kukwanisa kutaura newe asi tanga tichikwanisa kuvaona vachitaura nemasangano enhau emuno muAmerica?
Kuvatori venhau zvinenge zviri zvinhu zvinoti netsei, asi ndichitaurawo nevamwewo vatori venhau vanotaurawo kuti vane dambudziko rimwe chete iroro rekuti vatungamiri venyika kazhinji vekuAfrica kusanganisira ivo vamunangagwa kazhinji vanenge vachida kutaura nenhepfenyuro dzekunze dzakaita sana CNN nana Bloomberg vasingatauri nevatori venhau ekunyika dzavo. Zvinova zvinhu zvinoti netsei nekuti kune vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuna ana Bhinga, kuna ana Murambinda, vanenge vachidawo kunzwawo kuti mutungamiri wenyika wavo afamba sei, nekuti vatungamiri ava kana vachifamba vanenge vachifamba nemari dzinenge dzibhadharwa mitero nevanhu.
Tinosiona vamugabe vachitambirwa zvine mutsindo kuNew York. Zvinhu zvakadai zvakaitikawo here kuna vamunangagwa pavanga vari muNew York?
Aiwa, hazvina kuitika. Ndakataurawo nevamwe vatori venhau vari kuno uku, taurawo nevamwe vanyarikani vatingati vai kana kuti madiplomats kubva kuAfrica nekune dzimwe nyika kuti vakaonawo sei kutaura kwavamunangagwa. vakati aiwa vakaona zvakasiyana zvikuru navamugabe kunyangwe vari kuti ivo vaitaura zvakafanana zvichitarisa nyaya dzeminda nyaya dzezvirango asi vari kuti ivo havasi vanhu vazhinji vaiteerera vamunangagwa nekuti kare vaitoti kana vamugabe vaakuda kutaura vakawanda vanenge vakaisa nzeve dzavo nemaziso avo kuti vanzwe kuti vanenge vachiti kudii
vamunangagwa vakati izvo vachapa vadonald trump mutungamiri weamerica munda wekuti vaite golf club yavo unoaonawo sei mashoko aya blessing
pane zvandiri kunzwawo ndichitaura nevamwe kubva kuhurumende yeamerica vari kuti izvi hazvisi zvinhu zvavari kunyanyokoshesa hazvisi zvinhu zvavari kuona kunge zvine basa vachiti ivo chinoda kuitwa nezimbabwe sandikupa vatrump pekuvakira nzvimbo yekutambira golf asi kuti zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya uyewo vamwe vekuzimbabwe vari kuchema chemawo kuti zvaakuita sekuti vamunangagwa vaakuda kushandisa nyaya yeminda iyoyiyi sekuti vaite zvinenge zvechioko mhomwe nekuti havatarisiri zvakadai kubva kumutungamiri wenyika
mutori wedu wenhau blessing zulu achitaura naray choto ari munew york mumashoko avo kumusangano weunited nations general assembly nezuro vamunangagwa vakadzokorora mashoko aimbotaurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe okuti nyika dzakatemera zimbabwe zvirango dzibvise zvirango izvi
this is one example of innovation creativity and home grown solutions in addressing key developmental and economic challenges.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations zve2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kutsivirira nzara nekuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvekurimisa kunyangwe hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi, tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
Vamunangagwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekufa kwevanhu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1 2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa nemasoja vakafa musi uyu mumigwagwa yemuharare asi uwandu hwevanhu akafa ava hwakazosvika pavanhu gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachienda kuzvipatara
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry
pakakanganisika hapo hapo pakaitika mhirizhonga musi wa 1 nyamavhuvhu izvi zvinhu zvakange zvisingatarisirwe uye zvatisingabvumirani nazvo komishini yatakaumba kuongorora nyaya iyi ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yatotanga basa ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo utongo hwejekerero
gavhina wereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya, avo vange vachiita misangano kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, vanoti misangano yavo yekuedza kukwezva vemabhizinisi vekunze yakafamba zvakanaka chose. VaMangudya vanoti vakakwanisa kuita misangano nevamabhizinisi kubva kuAmerica, Belgium, Britain neCanada. Vakaitawo misangano neWorld Bank. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 uyo ari muNew York abata Dr. Jock Mangujga akavabvunza nezvemisangano yavo.
Takafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zvekuita neZimbabwe. Dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire like other countries. And isusu tazvifarirawo nekuti mabatsirwo atakaitwa kuno kunze kwenyika shows kuti Zimbabwe inyikawo ikuenda mberi zvakanaka neurongwa hwayo hweeconomic development.
Ivo vana muzvinabhizimisi vavakasangana navo ndekupi chaizvo kwavari kunyanyofarira kuti varikuda kuendesa pari?
Iko zvino tingangoti mainvestors ose ari kuda zvakawanda muZimbabwe amwada zvekumining amwada zvekuagriculture amwada zvekupe mari kuZimbabwe kuti ibudirirewo zimabhenki mabhenks ezvivo investment yakumabhekuise kumari zvakawanda asi obva zvinotore nguva tore kuti uenda through the process yekumbonegotiata nekuongorora kuti mari zvona zvakamira wani wani mainvestors acho ese zvozofamba zvakanaka saka it's not an overnight job.
Tichi tarisa wo nyaya yezvirango iyi maka kwanisa were kuti mutaure nevamwe muhurumende yemuAmerica takanzwa mutungamiri wenyika achiti ari kuda kuti zvirango izvibvise.
Hongu zvangofana nezvandaura pakugumisira kuti izvo zvirongwa zviripo zvemasanctions paZimbabwe nekuAmerica iprocess zvinoda kuti totarisa kuti iwo acharomboti chii magwaro wavo isitotarisa nezvetirikuita kumusha kwedu zvokuti nyika idibudirire zvofambirana here nezvenekubva ta aiti anza maissues awo ngani mumbimomo.
Asi mungati Zimbabwe iri kuzadzikisa here Dr. Mangodya zvimwe zvinhu zvaitaurwa neAmerica mutemo wakawandudza wezitero?
Mukatarisa mutemo iwowo unotaura zvakawanda chokutanga zvemaelections akaitwa akapfuura, saka tonge isusu timabhengi kakuti tatotika iyo point iyoyo. Chechipiri inotaura nyaya yeeconomic reforms which is the ongoing process. Taka mutemo wedigitalization wakagadziriswa zvakanaka nyika dzi dzakafara dzose. Ease of doing business tiri kuita, cost of doing business zviri kushandwa, ma state owned enterprises maparasitos anogadziriswa, ma fiscal imbalances yedu anogadziriswa. Saka ya tugadzira tichiikazi nyika yedu, asi in doing so tobada toanza futi zvii zviri muzidera, but iwanti wekinzi nezidera kete kutshana nyika yedu kuti ngaitifunge zvakanaka.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura vari muNew York naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vari kuita maonero akasiyana-siyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ayo vakataura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York, vamwe vachiti mashoko ayo akanaka chose, asi vamwewo vachiti vaMnangagwa havafaniri kungotaura chete asi kuti vanofanira kuita sekutaura kwavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuziya mashoko avaMnangagwa ekutanga kuUnited Nations General Assembly, uyo wange wakarongwa neVoice of America Zimbabwe Service neMedia Center, vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum, Vanjavulo Ncube vati hapana chitsva chakataurwa navaMnangagwa, uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika. Mutori wenhau Jeffrey Moyo, uyo anonyorera pepanhau kuAmerica reNew York Times, ati haana kufara nemashoko avaMnangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kuitika munyika.
Kutaura chokwadi vaMnangagwa vangaindi kuUN General Assembly Summit, vonotaura vachiti Zimbabwe nyika yavo yatora matano zvochokwadi pakuachivha Sustainable Development Goals. Vanhu vachiri kurwara nechirwere chemudumbu nguva ino makore ano, vanhu vachiri kuita zvokupazha nomudumbu, vachinwa mvura yakasangana netsvina dzavanhu. Kunzi nyika ino yaita progress pakuachivha Sustainable Development Goals, izvozvo ndezvenhema.
Asi mumwe mutapi wenhau anoshandira kambani ye 263 chart Costa Ngomo atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe. Vafarai Mabeza vanoshanda vakazvimirira vativo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika, asi kuti vaone zvakanaka nezvakashata. Vativo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
There are so many issues which are positive, but there should be currently, but just because in part Congo it doesn't serve my interest, I will attack them. And then when they call, even if it's bad, they will defend everything. So I think as a country we now need to
Mutapi wenhau apindawo musangano weThomas Maduku atiwo vaMnangagwa vanofanira kupiwa mukana wokuita zvavakataura kuUnited Nations General Assembly.
Tinofanira kuvapa maybe kana one gore kuti tione kuti izvo zviri kufamba here. Mashoko avakataura kuUN ayaya zvakazoitika here? Mashoko avakataura manifesto yavo ayaya zviri kuitika here? Mashoko avakataura painauguration ayaya zviri kuitika here? Saka tikangoti isusu mangwana totomukata kuti tautange kuona zvinhu zvachinja munyika, tinenge takanganisa asi ngativape mukana. Then pane nguva yekuti tinenge takumwa vati zvavapachena kuti chii vakundikana kana vagona, ndochitanga kutaura zvimashoko akawanda.
Mumashoko avo neZuro Manheru vaMnangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa, uye kuti hurumende yavo inoda kuti vekunze vauye kuzosima mari yavo munyika, uye vanoda kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe. Asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati vaMnangagwa vanofanira kuita zvavaitaura kuUnited Nations. VaMasimba Manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yakanaka chose, uye veruzhinji vamirira kumirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here. Vati chinosuisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende, uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
But if it is a social democratic party of the Chinese type, you know, tsitsirira vanhu kumusha, and then kana takunzwa kuti tinenge tichitaura freedom, and itika kana taku UN, we wear their ties and their suits, and then kana takumusha isisu tinodzingirira tinosunga vafundisi ana apostle Chiwenga, and then tinodzingirira ana mai arikutengesa, you know, these are the issues.
Mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku vati vamunangagwa vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita, kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndinoona sekuti ichokwadi kuti patinenge tichitarisa vatungamiri veUnited Nations tinoda kuti vainspirewo confidence, but the confidence is greatly disappointed nekuti vanhu tine tiri kuda zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika zvinengova shomashoma zvekuti zviri kuaffecta the way yatiri kukarakaraza kuti totarisira chii.
Izvi zvatsinirwawo navachenesani Ndungakwa, avo vati vaitatsira kuti vamunangagwa vataure zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maiginga.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nyanzvi mune zvamatongerwe enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti havasi kunyanya kufara nezvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly, nekuti zvakangofanana nezvaigara zvichitaura nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muzvina bhizinesi uye vakarerekera kubva ZANU-PF vaNkosana Mpofu vanoti mashoko avamunangagwa anofadza uye haana zvekutuka kana hasha dzaigara dzichitaurwa panguva yakadai navaMugabe. Totanga kunzwa kuna Dr. Mukonza.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maillegal sanctions, asi tese tinoziva kuti masanctions aya akaisirwei. Chavangadai vakangotaura ndechekuti aiwa, tiri kuziva kuti pane zvaikanganisika tiri kugadzirisa, pane kuti vaite sekuti masanctions aya akangoiswa sina nhoroondo. Tinoziva kuti masanctions aya akaiswa nekuti panga pasina kutongwa, Zimbabwe yanga isiri kutongwa zvakanaka, papane kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndo zvinhu zvavangadai vakangoti aiwa, izvinhu izvi taakugadzirisa kuitira kuti zvirango zvanga zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
VaNkosana Mpofu, munofungei nenyaya yataurwa naDr. Mukonza?
Nyaya yemasanctions iyaya, nyama yemasanctions inonetsa, because masanctions aasirwa nyaya yevhu, but ivhu tatora hapasina nyaya, hatidzokeri kumasure do chengeta ivu yetu and vana Britain vanu va makande zakatanga nyaya yacho are coming back on board, so toda kuti United States to follow through because
President wakati sarudzo yakaitwa murunyararo asi tinoziva kuti pakafa vanhu panguva iyi munoti nazvezvo zvizvi
nyaya yekufa kwavanhu is very regrettable, but again nyaya icho that's why the president akade akasarudza commission kuti iwone kuti chii chakaitika, so whatever commission ino recommend he will follow, and I'm very confident he will follow that. Zvinhu zvinoitika, at least he's moving forward. Akaita se akatsarudza commission kuti iwonesise kuti chii chakaitika kukonzera unfortunate incident yacho.
Dr. Mkonza, munoona sei kana makatarisa nyaya yeland reform?
Hongu ndinoda kutendera navo kuti pasvika nyika nyaya yeland reform nyaya isagone kuti idzokere kumashure, asi chinoda kuti chisimbirizwe ndechekuti pakuchida kuti hurumende ichiongorora kuti akambowana ivhu iri ndiani uye ari kurishandisa zvakaita sei, nekuti ivhu hupfumi hwenyika yandingati national resource inofanira kubatsira nyika, asi kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi ivhu riri mumaoko evamwe vanhu vasiri kugona kurishandisa kuti vabatsire nyika, zvinobatsire izvozvo. Saka ndinoona sekuti president angada akanobatawo ipapo kuti at least pawanikwe confidence yekuti nyika ine kwairi kuenda pamusoro pane kungoti ivhu takatora.
Mr. Nkosanampofu, chamunoona chakasiyana pane zvakataurwa nava Munangagwa neZuro nezvaimbotaurwa nava Mugabe ndechipi?
President Munangagwa havana kutuka vanhu, vava former president was very used to it. Anotuka manations acho anoda kushanda nayo. Pakasiyana ndepakuti President Munangagwa vakati Zimbabwe yoda kushanda nenyika dzese between the two.
Dr. Mkonza, mashoko enyu okupedzisira pamusoro pezvakataurwa naPresident neZuro?
NeZuro vakataura havo zvakanaka, asi chandinoona chichaita kuti zvionekwe kunyanya kunaka kwazvo zvavakataura ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuti shanduko yavakataura itange ipo here zvechokwadi chokwadi, kuti zveshuwa-shuwa here vakavhura maoko kuti vanoda kuita mabhizimusi neZimbabwe vaite mabhizimusi, kuti zveshuwa-shuwa here nyaya dzecorruption dzinova dzimwe dzaadzichiita kuti vanhu vasauye kuzoita business neZimbabwe dzagadziriswa here, mitemo yaiswa yagadziriswa here kuti inangane neconstitution yeZimbabwe nezvimwe zvakada. Hongu vanogona kunge vakataura zvakanaka, asi chichapa pundutso nyika yeZimbabwe ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe.
Vankosana Mpofu,
let's all in Zimbabwe tishande takabatana and give the president a chance, because ndinyika yetu tese, whether we are opposition, whether we are ZANU PF, whether we are independent, toda kuti tibatane tishande kuti toda kuti Zimbabwe yetu isununguke, Zimbabwe yetu ifambe mberi ku catch up to mama ma countries, you know, to modernize our economy and achieve the goal yetu takaisa ya 2030 kuti tive middle income economy.
Avo vange vari Vankosana Mpofu vachitaura vari parunare muNew York, manzwa zvekare kubva kunyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza vachitaura vari parunare kuPretoria. Chikwata cheDynamos chadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mushure megore rese rekutambura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatungamiri veDynamos nasi vaita musangano ndokubvumirana kuti Mutasa anofarira kusiyiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo wekurwisana nekuramba chiri mupremier soccer league. Mutungamiri wedynamos vasolomon sanyamandwe vati mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake george chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. Vasanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve soccer star muzimbabwe muna 2007 murape murape kuti ave mutevedzeri wachigove. Vateveri vedhimbare vakawanda vari kufara nekudzingwa kwamutasa, mumwe wavo vashekman mahwengwa vachiti izvi zvaifarira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo, but vakatogona nekuti zvanga zvakutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri wedhimbare vashepadhi mutambanengwe vanoti mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Kudzingwa kwatoledi mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyaya dzecoaching ari head coach, because marasa platinum akatadza kuisumudza, Kiglon akatadza, wawa dzese atadza, dynamo zvakare atadza futi, saka ari kukundikana semukuita head coach. Dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu, maybe zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatheophilus dzisengwe vanoti mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Season yake yapera akasarwa ne 6 magame chete, vodzingira munhu 6 magame yaya, vade kungomusiyawo angopedziwo magame ake vozozoonawo pa next season yebhora. Bhoze angambopushawo wani zvakaramba, asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedziwo magame ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna mutasa kuti atambira sei kusiyiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints maviri chete pamusoro peNitrod iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofarira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nitrod ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane mumandava stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 netriangle nezuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitika kuUnited Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro. Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzamu pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.